This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyu dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kubvumbi 7 2016. Makaterera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 11605 ne 15775 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanosangana nevakarwa hondo yerusununguko avanobuda pachena kuti havasi kufara nezviri kuitwa naamai Grace Mugabe pamwe navasevhi yakasuku here.
Hapana chokudzidza kuZambia. Tingatovadzudza kuti amamadai nokuti iconfusion chete. Saka takuda kubvisa confusion. Vanhu vazive chokwadi kuti hurumende kana yapo tikataura nyaya yetransformation tiri kutaura nyaya yekuti tichataka kugadzira izvi nezvi kuti nyika ifambe ichienda zvakanaka.
Mutungamiri webato rinopikisa vaMorgan Tsvangirai nhasi vadoma dare ravo remakurukota. Dare repamusoro rinoti vakaroorana vafanira kusorerana nhare mbozha vachizodzishandisa seumbowo mumatare. Tonzwawo kuti magweta anoti kudii panyaya iyi. Indwe mimwe emisoro edu yenhau dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaMorgan Tsvangirai nhasi vadoma dare ravo remakurukota kana kuti Shadow Cabinet uye vanyori vanenge vachiongorora mamwe mapazi ehurumende kana kuti Shadow Portfolio Secretaries. Vadomwa vanosanganisa kune zveupfumi vatapiwa Mashakada, kumhando dzemoto vaElias Mudzuri, gwara rebato vaNelson Chamisa, mutemo vaDouglas Monzora, koti utano Dr. Henry Madzorera, mudzidzo muzvinafundo Henry Dzinotyiwei, mukurima vaValentine Ziswa, vanoonawo nezvekudzivirirwa kwemukati menyika vaJarles Mutsekwa, vanoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika amai Teresa Makoni, vanenge vari kuzvicherwa vaJoel Gabuza, kwoti kuhumizha mukufambiswa kwamashoko vaKalipani Pugeni, madzimai amai Fani Chirisa, kubudiriro yemumadhorobha kunenge kuina vaEddie Cross, kwoti matunhu vaJameson Timber, mukushanyirana kuina amai Stembile Mulochwa, kwotiwo mukutakurwa kwezvinhu vaMorgan Komichi nevamwe. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vatsvangirai mbune akatanga nekuvabvunza kuti sei vadoma makurukota aya panguva ino.
Nyaya yeShadow Cabinet zvinokosha kuti ugara always muchitarira kuona kuti isusu as MDC tiri bato rinoda kutonga, tinozotungamirira nyika ino sei. So zvinhu zvataa tichifunga tichitarisa kuti kana taane agenda yekuti tigadzire tiite mashandire zvinhu, ndepapi patinofanira kushandira zvinhu. Chokutanga tinotarisa ofisi yaPresident, ndokuti isusu ofisi yaPresident inofanira kutarira 5 directorates. Nyaya yekutanga iri yeintelligence, nyaya yechipiri iri nyaya yeeconomic planning, nyaya yechitatu iri nyaya yekuti tichawana vatoda kusevenza navo kumapublic private partnerships, and then imwo iri nyaya yemaoveterans kuti tinongoramba tichingonetsa nenyaya yemaoveterans. The president must have a hands on focus on this issue. Then taenda panyaya yemaminista, taona kuti isusu hatingangoti maministries ese ane priority, but priority iripo ndeyeeconomy. Nyaya yekuti upfumi hwenyika hwaparara kudai hunogadziriswa sei. Then kwouyawo nyaya yekuti vese maministers avo napresident vanofanira kuvanavana vanovaadvisa kuti apa aita atodai, vasiri vanhu vanoramba vakangotarisa nyaya dzepolitics chete, but vachitaura chokwadi kuti pada kugadziriswa sei. Zvinotibatsira panyaya yokuti kana taa kuanounza policy toita kuadvisory group redu voongorora kuti mapitfalls acho akamira sei zvozotibetsera ndezvakaita sei so ndo imwe nyaya then chimwe chatotarisa ndechokuti tine mastatutory bodies anoripota kuparliament nyaya yakafanana nezimbabwe electoral commission human rights commission gender commission public service commission taona zvakakodzera kuti tiallocate one of our executive members kuti aende achinoongorora kuti iroro bato iroro riri kumbosenza sei maapoendiri wanoitwa vanhu vanoenda kunosenza komishoni ikoko vanobhadharwa sei hakuna here chikiribiri chokuti unongotora hama dzako uchingozadza uye kana zvinhu zvemari mari dzinofamba sei
muungati here vamadomo ava tingaiti ishadow cabinet yehurumende iripo yezanup f
aiwa hatisi shadow kana kuti tinongoiti shadow cabinet nekudawo kuti zvedu tinei tingori ndo vanhu hatichapa basa rokuramba vakatarira kuona kuti zanup f iri kuitei asi chaizvizva basa ravo nderokuramba vakadzidza vachiongorora kuti tichazoita sei kana tahurumende hapana chokudzidza kuzanup f tingatovadzudza kuti apa amamadai nekuti iconfusion chete saka takuda kubvisa confusion vanhu vazive chokwadi kuti hurumende kana yapo izvi ndo zvakatarika tichitaura nyaya yetransformation tiri kutaura nyaya yekuti tichatanga kugadzira izvi nezvizvi nezvizvi kuti nyika ifambe ichienda zvakanaka
mutungamiri wemdct vamogen tsvangirai vari parunare muharare nablessing zulu westudio 7 hurumende nhasi yazokwanisa kubhadhara mabhonasi kuvashandi vari mubazi rezveutano kusanganisa vana chiremba navana mukoti mabhonasi aya aifanirwa kubhadharwa mumwedzi wambudzi nazvita wegore rapera asi hurumende iri kutatarika kuunganidza mari kuburikidza nezimura mukuzeya nezvenyaya iyi blessing abata mutungamiri wezimbabwe hospital doctors association dr fortune nyamande
tinokwanisa kukonfirma kuti mabhonasi vashandi kuti vana chiremba chete vese vari kuhealth sector vatanga kuona mari dzavo nhasi
asi katiri kunzwa kuti pane matambudziko ari kusangana nevanhu vanenge vachida kutora mari dzavo mumabhanga sezvo zviri kunzi mabhanga akawanda haana mari vana chiremba vari kukwanisa here kutora mari dzavo dzebhonasi
mari dzacho hadzisi kutorika mumabhanga nenyaya yekuti mabhenga ari kuti haana mari so vanhu vakawanda vashoma vakwanisa kudzitora asi kukonfirma kuti dzavamo muakaunti dzamo
saka mazvitambira sei
tingati reaction yedu kunyaya iyi iri paviri pakutanga ithink tingati tinofara nekuti mari dzedu dzaiswa finally mumabhenga accounts asi iwo pane rimwe divi tainge kuti mari dzi dzanga dzaa nenguva yakakurisa dzingadai dzakauya chikare so tinovimba kuti patichaenda kugore rinouya nyaya ichagadzirika kuti tizokwanisa kuwana mabhonasi edu uyi nguva ichiripo kuitira kuti tikwanise kufarawo nemhuri dzedu nanambuya yedu kupa christmas nepamaholidhay tiine mari dzedu dzemabhonasi asi tikangoti tiri kufara nekuti hurumende yamita pledge yayo asi pane malessons ekuti gore rinouyawo zvinofanira kugadziriswa kuti mari iye nokukasika
ko dzimwe mari dzepamwedzi dziri kuuya nenguva here mazuva ano
kwedu kuhealth nekuti mazera unoita kuti health sector yakazviiswa payo yega tingati dziri kuuya pamazuva atakataurirana handingati from january dzedu isusu kuhealth dziri kuuya asi kune vamwewo macivil servants ndinonzwa kunzi kune matambudziko asi handingatauri on their behalf
pambenge pasina kunyatsowirirana panyaya yezvibvumirano kana kuti macontracts zvaakufamba sei
nyaya iyi yakagadziriswa and kungoti panyaya yemacontract yanga iri nyaya dispute yanga iri pakati pehealth service board nevana chiremba vanga vasati vatanga basa saka isu tanga tisiri directly involved pakuzoziva kuti nyaya yacho mafinal details asi ndinoona vana chiremba vakatanga kuya kubasa zvemande
saka kuya kumaoutpatients departments kwanga kwanzi kwaakuita mutauro zvinhu zvaakufamba zvakanaka
everything else zvinhu zvese zvaakufamba zvakanaka kusisina maproblems parizvi
mutungamiri wezimbabwe hospital doctors association dr fortune nyamande vari parunare muharare nablessing zulu westudio 7 mapurisa edivi rematikitivha muharare nhasi ambotora nekuchengetedza mukuru wemedia center vaernest mudzengi achiti izvi zvine chekuita nenyaya yakaburitswa nesangano iri padandemutande ravo rezimbabwe sentinel ine chekuita nekuda kubhombwa kwegushungo dairy gweta ranga richimirira vamudzengi vagift mutisi Vanoti mapurisa ari kuti haana kusunga vamudzengi kwete asi kuti anga achida kuti vashande navo semufakazi panyaya yekuda kubhombwa kwekambani yemhuri yemutungamiri wenyika iyi. Tabata vamudzengi kuti vatitsanangurire zvatora nzvimbo pavanga vari mumaoko emapurisa.
Zvangoitika ndezvekuti vanga vachitivhunza. Pane nyaya yakabuda ichibudiswa nomwe mukomana anonyora achishandira from the media center, but izvozvi akabva kumedia center. Saka vanga vachitivhunza maererano nestori iyoyo kuti zvakafamba sei, nokuti mukomana wakaripota vakomana vana kuchata vaya vachiti tichaita mademonstrations tichadii tichadii.
Muri kuti vachikubvunzai manga matorwa muri vangani?
Vanga vachindivhunza to be more before ndaenda ndiri ndoga.
Saka pane nyaya yavanga kupomera here kana kuti vangokubvunzaiwo semunhu
wemuzimbabwe? Handina kupomerwa nyaya, isi vari kuda kutishandisa semawitness vachitora story iyoyo kuti inoprova kuti vakomana vaya vanga vachida kuita zvisina kunaka.
Saka imi matambira here zvavari kuda kuti muite izvi?
Isu zvataita ndezvekuti vangotivhunza kuti imi kwemunoshanda kuzvakamira sei, mavonero enyu estori ndaapi. Saka isu tataura kuti story sokuiona kwatakaita tichakomenda, ndobva takomenda nokunyorwa kwayakaitwa nomunyori.
Saka muchazonge muchionekwa here muchizonomirawo pamberi pematare muri mufakazi panyaya iyoyi sezvavari kuda izvozvo?
Izvozvo hatisati taziva, because ivo vati kuudza kuti kana vakazoda vachazotidana vakazoda kuti titaurizve navo. Saka isu tichazoteerera kunzwa kwavari ivo mapurisa.
Asi semaonero enyu chiitiko ichochi chakusiyai papiwo semedia center pamwewo nekuvei imi vamudzengi?
Regai nditi tangozvitorawo sekutogwa kwataitwa nemapurisa vachiti story yakanyorwa neyakabuda pawebhusaiti yetinorana isu semedia center.
Saka magutsikana henyu nemabatirwa aitwa nyaya yose nemapurisa?
Pari zvino kuti titi mapurisa atishungurudza tingange tanyepa. Mapurisa zvaaiita pari zvino kutivhunza, vanga vachitotambura kuti vaone kuti takasununguka here mukutaura.
Vanga vari vaErnest Mudzengi vanove mukuru wemedia center vari parunhare muHarare neStudio 7. Mumwe musikana wechidiki ane makore 21 kuberekwa ari kuKuwait uko ari kushanda semusikana wemumba anoti shuwiro yake ndeyekudzokera kumusha sezvo ari kubatwa semuranda. Muzvare Chipo Sanyika vanoti havatombobvumidzwe kubuda mumba mavanoshanda uye havatombozivi kuti guta ravanogara rinonzi chii, asi vanongoziva kuti vari pedyo nenyanza. Muzvare Sanyika vanoti vakawana basa ravo kubva kune vamwe vanhu muHarare, asi vakanyepurwa kuti vachange vachitambira mari svinu, asi pari zvino upenyu vakangovaomera sezvo vari kubatwa sechikorobho. Vanoti kunyange zvazvo pane vazhinji vanoda kudzokera kumusha, vamwe vavo kutongogarira namo kuKuwait sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 naMuzvare Sanyika kuti tinzwe zvizere nemagariro avari kuita.
Panga pane vanhu vaitaura nevanhu kuvari kumaofisi vachiti zvinhu unode here basa rekuita housemaid kuKuwait, then unenge uchipiwa salari $1,500.
Saka imi pamakasvika ikoko kuKuwait makawana muchitambiriswa mari yakamira sei?
Takasvika vatambirwa neEthiopian agent ari kunoko. Ndibva taenda kumba kwake, mangu manera achona ndibva ndatoendeswa kumurungu wangu andiri kushandira zvizvo, anova ndiye sponsor wacho, akatumira ticket, mari yeticket nevisa. Saka ndipo ndakabva ndatotanga kutonzi watopa basa wakushanda. Asi mari yandakaudzwa ndichiri kuZimbabwe ndiyauchatambira haisiri iyo yandirikutambira.
Pari zvino muri kutambiriswa mari yakamira sei?
Pari zvino ndinotambiriswa 70 kg, inova iyo $346 after 1.5 months.
Saka iye zvinoizvi basa ramakanzi munenge muchiita ndoramuri kuita here?
Basa randakanzi ndinenge ndichiita ndoramuri kuita, asi Rakanya ni sabasa hacho, because ndino cleaner 17 rooms a day. Pani wana 7, wanenda uchikoro. Ndino wacha, nekuwa aine ya sisi. Zaini, kushau ya wamu itu wano ndibatia, but mapana atao ya. Lazima working conditions hacho na akanya ni. Auna off day, auna free time. Chero time ya wafungo nko kushandisa, wakada ukila wafukumuza wano ngumuka washungu kushandisa. Auna kutindanita, hakuna izuzu.
Asi mnowa ni kwa uchivumizu wa kutawaranea manisha mwari ere kana kumbubudo mchenda kuchechi shumesha kada rodaru?
Chivumizu wenda kuchechi. Phone issues. Watu buda kutuwa mbukwa nseku daira. Ndakato kuita phone after. Ndato chema ndato wa uzo. Sake nina nchenda kushanda kena mkunga dosi mitaori kumba. I lied kutotinjimiwa ana kumba. Kutindipiwe. Kutindipumizu wa kushandi sa phone. Pata andi na mwana andi nai. Hizi kuruwa. Ya nguvu nye pa mashandira chuna kanyanya and it's cool abuse is for sexual angu but mashandira chuna ye basa kanyanya waninga wachungu kutukai wano na ma Africans as one was na basa ayo atifike sekiuga kuzoka wamwe waninga washeta waloro kukadisa kuzoka kuzimbabu kuna ma basa kune naamo chichi ende kinewa na wano da kuenda kuchikoro wano da chikafu saka atifike sekiuga kuzoka chungori wa shoma wamu wakoti we are going to spend the 2 years.
Vanga vari muzvare Chipo Sanyika vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuKuwait. Paita mafungiro akasiyana muvanhu zvichitevera mutongo wakaitwa nedare repamusoro rekuulawayo wekuti vakaroorana vasavhure nekuverenga mashoko anenge ari munharembozha dzevadiwa vavo. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vakatura mutongo uyu apo vaitongera Fortunate Nsoro uyu ane makore makumi matatu nematanhatu mujeri kwemakore gumi mushure mekunge awanikwa nemhosva yekuuraya murume wake Petros Mutasa gore rapera muna kukadzi achimupomera mhosva yekuramba kumutaurira kuti ndiani ainge atumira mashoko munharembozha yake. Vachitapi vanoti kuvhura nharembozha yemunhu asina kukupa mvumo kunotyora kodzero dzake dzekurarama upenyu hwake zvaanoda. Asi mutongo uyu wakonzeresa mutauro munyika apo vamwe vakurudzira mutongo uyu vamwe vachiushoropodza vachiti uchakonzeresa kuti vanhu varambane mudzimba. Amai Gwendolyn Chitemo vane makore maviri varorwa vanoti vafarira mutongo uyu zvakanyanya sezvo vave kuita kuti varume mudzimba vasava netsere nyaya dzembozha nhari dzavo. Amai Chitemo vanoti mutemo wavaenzanisa.
Mutemo waisi I think inini ndinokufarira chaizvo nekuti baba vakasabata foni yangu neniwo handibatiwo yavo nokuti ivo vakabatawo yangu neniwo ndienda kutoda kubatawo yavo ndichiona kuti kune chii chavarikuvika. So zviri nani kuti mumwe nemumwe agare nefoni yake chere ikarira here papi munhu auye kuzozvidairira foni yake.
Izvi zvatsigirwa navatapiwa chakwizira vati vanotambira mutemo uyu nekuti unopa munhu wese kodzero yekurarama pasina munhu anoziva zvose zvaunoita.
Mutemo uyu wakanaka because unobatsira kuti pasaita nyonga nyonga mumafamilies. Right, privacy, right to privacy and confidentiality. Saka right mutemo uyu.
Asi vaCrispin neShambe vanoti vanofunga kuti mutemo uyu uchakonzeresa matambudziko mudzimba sezvo vakaroorana vanofanirwa kunge vasina chinhu chavanovanzirana.
Mutongo mutsva waitwa ndiri kuona uchiparadzanisa vanhu mudzimba nekuti vanhu vakutogara vachirwa nekuti munhu achachengeta information yake yanenge awana mufoni zvinodzokodzera kuti vanhu varambane.
Gweta rinoona nezvekodzero dzevanhu vadzikamai Machingura vanoti mutongi akagona sezvo mutongo uyu uchienderana nebumbiro remutemo renyika unocherechedza kuti munhu anofanirwa kurarama madiro ake pasina anomumbunyikidza kana kuziva kuti ari kuitei. Vansoro vachazopika makore masere sezvo mamwe maviri achabviswa kana vakaita unhu hwakanaka apo vanenge vachipika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Tishitarisa zvaitika kune dzimwe nyika, Ethiopia yatanga kutora ropa nekuvheneka vamhanyi vemunyika iyi kuti havasi kushandisa here mishonga inorambidzwa neWorld Anti-Doping Agency neInternational Association of Athletics Federations kana kuti IAAF. IAAF inoti Ethiopia iri panyika shano dzisiri kunyatsoongorora vamhanyi kuti vari kushandisa mishonga isingabvumidzwe here kana kuti kwete. Munyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaJohn Kerry avari kuita misangano kuBahrain vakurudzira Iran kuti imise kupa rubatsiro kune vanofurikidza mwero zvikuru zvombo. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Vaimbove varwiwo ndeverusununguko vasangana nemutungamiri wenyika nhasi vaRobert Mugabe kuCity Sports Center muHarare, inova nzvimbo imweyo yavakambodirwa utsi hunokachidza nemapurisa muna kurume vachinzi vaida kuratidzira vasina kupiwa mvumo. VaMugabe vaudza vakarwa hondo ava kuti muchakabvu vaSolomon Mujuru naDr Simba Makoni ndovakapa kuti vakundwe musarudzo dzemuna 2008. Vamwe vakarwa hondo ava varatidzawo kusafara nemabasa amai Grace Mugabe pamwe nemamwe makurukota akaita savasevhi yakasukuwere vachiti chigaro china vakasukuwere chekuona nezvemafambisirwo ebato chinofanira kupiwa kumunhu akarwa hondo yerusununguko. Mukutarisa nezvemusangano uyu, Blessing Zulu weStudio 7 abata mumwe vakarwa hondo yerusununguko vaJoseph Chinotimba.
Musangano wedu waenda zvakanaka chose. Hapana kana zakatsatata wapira zvichemo zvedu, vakaresponda zvichemo zvedu zvakanaka. Of course haungaresponda zvinobuda ipapo, asi nemashoko awa atitaurira tafara nazvo zvikuru.
Mune chivimbo here chekuti zvinhu zvichagadziriswa nekuti zvimwe zvacho zvaane makoreka?
Yeah, of course. Nyika yedu, you see, on economy haina kunasa kuti kwesere. Saka hatingati zvese zvinogadzirika asi zvishomazvo. Zvatinofunga kuti zvinogadzirwa like school fees, like health, mari zvokuti mahovhetenzi arapiwe and so on. Izvozvo zvinogadziriswa because ndo zvinhu zvatate chichema kuti vana vaende kuchikoro, vakomberedzo vedu vaende kundorapiwa and so on. Saka dzo zvimwe zvacho zvichitora nguva kugadzirika, asi the main agenda yedu yanga iri yezvikoro nokutatsurana tatsura kwatati ngakumire zvokutatsurana bodo zvaari kuponda kuti aiwa ndazvizwa. Izvozvo zvose hauzi zvinopera izvozvo.
Asika vamwe vari kuti zvamuri kuda izvi zvinoti netsei vachinotimba vari kuti mwanyanya kutarisa zvevakarwa hondo chete, iyo nyika yese iri kumawere.
No. Hakuna kusikatariswi zvevanhu vakarwa hondo. If you ikoko kwauri kuAmerica, mawar veterans avo vakarwa Second World War neizvozvi vanoenda kune dzimwe nyika vachindorwa. Even wakaenda kuna Libya kundobatsira Libya kuti vauraye Gaddafi, vanongoti mawo veteran vanovabatsira. Hakuna chavasingapuhwi. Chinhu chinonzi wo veteran vanhu vanofanika kunatswa kuchiona. It's not only the country Zimbabwe chengetedza mawo veteran ayo, ana Namibia, ana South Africa, ana Mozambique and so on vari kuchengetedza mawo veterans avo nenzira idzodzi dzatiri kuti ngatichengetedzwongo nadzo.
VaJoseph Chinotimba vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mukuenderera mberi tichitarisa nezvemusangano mukuru waitwa muHarare nhasi uyu, tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari nhengo yezano PF vagadzira chirumhanzu pamwe nenyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vachaosi mutasa. Tatanga nekubvunza vachirumhanzu kuti vanoona sei nezvemusangano uyu.
Maonero andaita musangano wanyatso kufamba zvakanaka kana takatarisa wani zvanga zvichifungidzira tomboti manewspaper vachiti ivo vane pachirungu vane mareliable sources okuti musangano uyu hauzofambi zvakanaka. Nhasi kunenge kune zvibhakera takawanda wada tudobi dobi tinoratidza kuti musangano sauyo uyu wanga usingambozofanunge uchitika kana uchizo famba zvakanaka kana nokuzopera zvakanaka asi zvazoitika nhasi ndozvokuti kana iwo wamanewspaper amene kuti mangwana vachanyora kuti kudini navavowo futi vanga vachishuridzira kuti pangava nedaka between mukuru wenyika namao veterans iyewo zvakare ariwo veterans ndomuka zvashaya basa saka muchidimbu musangano wafamba zvakanaka
vamutasa maonero enyu pamusangano waitwa pakati pemutungamiri wenyika varobert mugabe nevakarwa hondo yerusunungukwa
maonero angu ndeyokuti zvinhu hazvina kunatsotaurwa zvichipera pane zvinhu zvataurwa nemao veterans aya zvemamas suspensions zvekufamba kwomusangano nezvakadaro asi chaitika ndechokuti vangowimbiswa zvinhu zvakawanda mamwe mafamu nezvimwe zvakadaro saka hapana kunatsopindurwa mibvunzo yavanga vainayo kwaitika kunze kwokuri wimbiswa zvimwe zvinhu zvavangawana
vachiro mhanzi muzvataurwa navamutasa izvi munotiwo
aiwa ndofunga ngatizive kuti donzo romusangano ranga risiri rokudiskasa nyaya yesuccession yanga isiri nyaya yokudiskasa kuti chii nechii nezvimwe zvakadaro asi musangano mao veterans vanga vane shungu dzokusangana napurezident vachiti honaka ndiwe watakasarudza kuti utitungamirire asi zvakuitika musangano handizvo zvatati chiziva kuti zvinoitika vataura and then patron wavo ndokuzvigamuchira saka ipapapa kuti titi vanhu vanga veda kuti patroni vati okay ndichadai ndofunga it's a bit difficult
vamutasa tinoona kuti zvizhinji zvezvanga zvichichemerwa nevakarwa hondo zvinenge zvanga zvisina kunge zvazopiwa mhinduro sezvamataura apo tingatarisira here kuti pangaitwa inganzi follow up kana kuti mumwe musangano wekuzoziya zvanga zvichitaurwa zvakaita zvekuwedzerwa kwemari nezvimwe zvakadaro
dambudziko riripo nderekuti pane zvivimbiso zvinoramba zvichingodzokororwa iye zvino taane 36 years tabva muindependence tinoramba tichingonzwa vanhu ava vachivimbiswa tiri kutaura nyaya yemaschool fees nezvimwe zvakadaro zvinodai zvatogadziriswa kare saka idambudziko rokuti vanhu ava zvinhu zvavari kunzi vanzwikwa zvazvisingazikanwi here ndo chimwe chinhu chinonetsa ipapo kuti taitofungidzira kuti vari kupiwa maanswers kana kuti kuti zviri kugadziriswa sei pane kuti vanzi tazvinzwa
vachiri mumhanzu nyaya imwe yasimudzwawo nemacomrades inyaya yekuwedzerwa kwemari dzekubatsirika dzavanenge vachipiwa naizvo zvakaita senyaya dzekubhadharwa vana wezvikoro vari kutarisawo here mamiriro akaita zvinhu munyaya dzeupfumi munyika zvokuti vangade kuwedzerwa mari idzi
munhu wese ari kuchema mari haiko hongu vachema munhu wose wachema asi ivo purezidendi vanova zvendewo patroni vati veduwei inyaya dzese zvichemo zvenyu zvese zvokuzvipatara zvokurwara and so forth zvinotovabata batavo asi nenyaya masankishoni zvinhu zvichakaoma asi malittle resources anowanikwa iyawo achazama kuti dei abatsira vanhu
vamutasa kune vamwe vari kuti musangano inganzi atmosphere yatyisidzira vakarwa hondo ava kuti vange vachibuda nezvavanga vaida kutaura maonawo sei
ndinoona sokuti havagoni kuti vanatsotaura zvinhu zvavo vakasununguka mamiriro azvazvakaita zvakangofanana nezvatakaona pamusangano wakaitwa kuvic falls uya waiita kuti vanhu varege kuita zvefactionalism asi vachibva ikoko yakatowedzera saka tiri kutoona kuti musangano waitwa uyuka waitwa hawo zvichiita sekunge zvagadziriswa asi ngatitarisei mazuva ari kuteera nyaya yefactionalism haina kugadziriswa haina kuadreswa panyaya iyi
vacharles mutasa manzwa zvakare kubva kuna vagadzira chiromanzu vaviri ava vanga vari parunare muharare nestudio 7 musakanganwa chirongwa chedu chewomen's round table na 8:30 p.m. apo tiri kutarisa nyaya yemadzimai ari kuenda kukuwait achinotsvaga mabasa opedzisira obatwa senhapwa anokuonekai nemufaro ndini jonga kandemiiri ndichiti musaenda kukure rambai muripo tibatane panhau dzechirungu